Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 20th, 2019. And this is a Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the ongoing relief efforts for victims of Cyclone Idai.
President Emmerson Mnangagwa, who was criticized for leaving the country on the eve of the Cyclone Idai touchdown, today visited Chimanimani, the epicenter of the devastating tropical cyclone.
The president assured the affected communities that no one will die of hunger as government has mobilized necessary requirements.
The president also commended the defense forces, the police, and other security arms for working tirelessly to open roads that have been blocked by the cyclone.
However, the government and relief agencies were not forthcoming with the latest figures today, although by end of yesterday, there were 98 people reported dead and more than 500 missing.
Zimbabweans from abroad have also come together to help their compatriots back home.
In South Africa, Zimbabweans have teamed up with the embassy to raise the basic needs to send to the survivors back home.
In the United Kingdom, the situation is the same.
And here in the United States, Zimbabweans here have raised more than $30,000 to send home.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
Hongu vadiwa vatereri nevatariri nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa zviri kuitika kuManicaland nedzimwe nzvimbo munyika dzakabatwa nedutu mupengo recyclone Idai. Taona nasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachishanyira nzvimbo dzakakuwadzwa nedutu mupengo iri kuManicaland kuChimanimani. Taonawo zvakare mabasa ari kuitwa nemasangano akasiyana siyana pamwe nemakereke akasiyana siyana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mativi mana mukuedza kubatsira kurerutsa ndima kuhama neshamwari vakarasikirwa neupenyu, vakarasikirwa nemidziyo, vakarasikirwa nepfuma, vakarasikirwa nezvirimwa, vakarasikirwa nedzimba dzavo, vanhu vangosara ari dungamunhu vasina chavainacho. Asi vana veZimbabwe vari kutaiwa mukuchema tinobatana. Tiri kuona zviri kuitwa nevanhu vakawanda kutumira zvekushandisa, mari, chikafu, mvura, mishonga nezvimwe zvakadaro zviri kudiwa. Taonawo mauto pamwe nemapurisa vachibatanawo nevagari nevamwe vari kubatsira mukuvhura migwagwa yakaparadzwa, nekuti tinonzwa kuti kune migwagwa yakawanda yakaparadzwa, mabhiriji akawanda akaparadzwa. Nzvimbo idzodzo dzakavirwa nedambudziko hadzisi kusvikika. Pamusoro pezvo tanzwa kuti kune vakashaya vanga vasingazikana kuti ndevenyika ipi, muZimbabwe here kana kuti kuMozambique. Saka vekuMozambique nezuro vakanga vakatumira shoko kuZimbabwe, kudivi reZimbabwe, kuti kune mitumbi isiri kuzivikana kuti ndeanani. Tazonzwa nhasi kuti mitumbi mitanhatu yazoradzikwa iko kuMozambique ikoko. Mitumbi iyi ndeyevana veZimbabwe yaradzikirwa kuMozambique, nekuti vakanga varamba vakaichengeta inenge yakuipa. Asi tinonzwa kuti vekuMozambique vasati vaviga vanhu ivavo vanga vachitora mifananidzo vachibva vangotorawo neguva racho kuti mufananidzo, kuitira kana hama dzaakuzouya vanenge vachivaratidza kuti mufananidzo uyu munhu iye takamuviga paguva iri. Kwotiwo mudunhu reChimanimani pane township inonzi Ngangu ndo yakanyanyorohwa netsaonai. Nezuro takanzwa kuchinzi kwakavigwa vanhu vaidarika makumi mana. Tiri kunzwa kuti nhasi kwaigwa zvakare vamwe. Tisakangana kuti vakuzivikanwa vakashaya mutsaona iyi vanosvika 98 kana kuti makumi mapfumbamwe nevasere ndo vari kuzivikanwa vanodarika mazana mashanu vachinzi havasi kuzivikanwa kunzi varipi asi uwandu ihwohwo hwevanhu vakashaya nevakatsakatika vasati vazivikanwa huwandu hunogona kupfuura ihwo huri kuzivikanwawo nenguva ipi zvayo nekuti munzvimbo imwe chete yatanzwa nhasi pane vatataura navo panhau dzedu dza7 vataura ivo nezvewodhi inonzi wodhi 23 hanzi kwamutsvangwa kuri kunzi pane vanhu vanodarika 185 kana kuti ngati vanhu 186 vasati vazivikanwa kunzi vari kupi vagari vemudunhu vakakwirawo mune rimwe gomo ravakakwira vachitiza tsaona iyoyi saka vazoita zvekuita yatingati roko yekudaidzana vachiona kuti nhinga aripo here nhinga hapo nhinga aripi nhinga hapo saka panonzi vanhu vanosvika 186 vaonekwa kunzi havasati vazivikanwa kuti vari papi munzvimbo yewodhi 23 kunonzi kwamutsvangwa ndo tsaona dzatiri kuwana zuva nezuva tinenge tichiwedzera uwandu hwatinenge tichinzwa tichikuzivisai kuti zvamira sei saka tinotenda vana vezimbabwe vari kunze kwenyika tanzwa kuti mabatanawo zvakanyanya nevari muzimbabwe mukuunganidza zvikwanisiro tiri kuona musouth africa vari kushanda neembasi yezimbabwe iri musouth africa mukuunganidza zvekushandisa nemari tiri kuonawo muno muamerica kune baba vanoitwawo freeman chari vari kutungamirawo nekubatana nevana vezimbabwe vari muno muamerica kuunganidza mari tinonzwa kuti yaakusvika kuma40 000 kana kudarika yavari kuunganidza tichinzwawo zvakare kuti vana vezimbabwe vari mudunhu rewashington inonzi washington dc maryland virginia metropolitan vari kurongawo kuita mabiko ekuti vareize mari yatingati fundraising nemusi wemugovera muno muwashington dc kuti vawedzere pamari iri kuunganidzwa havepo iye zvino tonzwawo kuti kuunited kingdom ndo zvimwe chete variko vari kuunganidzawo mari nerubatsiro rwakasiyana siyana kucanada nekwese kune mwana wezimbabwe tinokutendai kuti tinge tichibatana munguva yekuchema ndo zvinotarisirwa kuti vana vevhu tinge tichiita kana mumwe wedu awirwa nedambudziko pindai muchirongwa muchitiudzawo zvakamira sei zvii zvamuri kuita kumatunhu amuri chirongwa chinhu hachisi chevari kunze chete kana vari muzimbabwe pindai muchitiudzawo zvinhu zvakamira sei chris
Yes, jonga siyalamukela zulukandaba kuhlelo lwethu lwe-diaspora forum live talk lamhlanje ke siqhubeka ngodaba lokwehlelwa ingozi yezulu esigabeni seManicaland siyazi ukuthi enkangu eChimanimani yikho ke okufe khona abantu abaningi sizwa kuthiwa izolo kubekwe abantu abakwana bona amachumi amane i-40 bangcwatshiwe enkangu lapha sizwa njalo kuthiwa kulo sobhizimusi nguyophathisileyo ngokubadingela ke amabhokisi njalo siyabona ukubana namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubekhonale le qula lake elibalisa umsekeli wakhe umnumzana Chiwenga labanye ke ezinye iziphathamandla zikahulumende ye bathembisile ukubana hayi abantu abasoze befe bebulawa indlala ngoba bazadinga ukuthi babaphathise kodwa siyazi ukubana la bengazanga batsho njalo bayakhona asebencedisele bakhona abalokhu bedinga uncedo lokuphathisa emazweni atshiyeneyo agoqela khonapha kwele Melika lapha kwele Melika ukhona ke umnumzana Freeman Chari yena okhokhela imizamo yokubuthelela imali sizwa kuthiwa imali yakhona isisedlula yona amadola azinkulungwane ezingamachumi amane more than 40,000 ngesilungu 40,000 US dollars hayi khona bond jonga
US dollars
greenbacks hayi siyayincoma kakhulu imizamo le siyabona ukubana ilethe ukubambana kukazulu abantu bayaphathisa kakhulu sibili lase South Africa sizwa kuthiwa inhlanganiso ezifana labo Zimbabweans community Zimbabwe community in South Africa labo babambene labanye lesigodlo someli embassy bathi bona bazabuthelela uncedo baluhambise ekhaya kwele ngilandi lakho yiso soneso bayancedisa abantu ye yikho sifuna ukuxoxa la ngakho lamhlanje kuhlelo lwethu lingasifonela ke kunombolo ezithi +12024650318 sixoxe jonga
ngizozo regaitone kuti pane vatatawana here parunare allo ndofunga tichiri kuedza kubata vatinonge tichitandara nawo kana kuti vadare vedu vatichakurukura navo asi musakangana kuti chirongwa chinobuda pama Facebook page yedu www.voazimbabwe.com koita www.voashona.com ne www.voindevele.com tiri kuona mabasa ari kuitwa zvikuru muHarare tatichiona mifananidzo nemavideo sangano kana kuti kereke yePresbyterian yekuHighlands kuri kuitwa basa guru rinotendwa koitawo vakawanda vari kuisa padiki ipapo zviri kuzounganidzwa izvozvo zvekuti zvinge zvichiita mirwi yatiri kuzoona iyo pamavhidhiyo tinokutendai muchiramba muchidaro pashoma ipapo kana pazobatanidzwa panokura saka muchiona kuti nzizi runotanga ruri tsipiti rozopedzisira rwarwizi rwokuti munhu hauchakwanisi kuyambuka kana kwakakwanaya rwakazara nokuti pane paita madiridziro ndo zvimwe chete nekupa kupa ikoko kudiki kunoitawo diridziro kuchikura mune ramangwana regai tinzwe kuti pane vati vapo here parunare Chris
ye hai siyabona asikatoli sikhangelele usikhangelele ukubana sizaba laba asibanxusileyo ukuthi siphathisane ke kuhlelo lwethu kodwa ke singakayi kachana sikeni sibone ke lokho kuphathelane lohlelo lwalamhlanje
Hello, tine muteereri Chris Parunare. Hello.
Yes, mwadi baba.
Takasimba makasimbo baba, zita ndiani?
Chief.
Chief.
Chief Dombo.
Chief Dombo, muri kufona muri kupi?
Tiri kunoze Queenstown baba, Eastern Cape South Africa.
Eastern Cape South Africa. Aiwa maita basa nekupinda muchirongwa zvatinoda kuti tiite Chief Domboka ndezvekuti mutitaurire zvese zvamunoda kuti kurukure nhasi tichatombokuchengetai zvenyu seguest yedu vamwe vanenge vachidawo kupinda muchirongwa kana vaine zvavanodawo kubvunzai vachibvunza nekuti kana tawana mukana wekubata changamire kudai havangonzi sumusai handizve here ndizvozvo titaurirewo zvamunoda kutaura pamusoro penyaya iyi
chekutanga ndine chiziviso
ehe
chekuti kune hama dzedu dziri kusaidi kuno kuEastern Cape tine mota yatanga tawana kunoku yekuti kana pane vanoda chavanoda kubatsira zvingava chikafu zvingava mbatya zvingava kunyangwe mari tiri vanokwanisa kusvika kana Queenstown East London or Port Elizabeth. Tine namba handizive kana ndivachikwanisa kune vakateerera. Tine namba dzandirogona kuvapa vagone kufona panamba idzodzo kuQueenstown, Port Elizabeth or East London.
Tipei namba dzacho.
062.
Ehe.
158.
Ehe.
6822.
6822. Vanotaura nani kana vakanga vafona?
Izo vanotaura na Sister Miss vemu ndokunge vari mu Queenstown igende kupedze vari ku Port Elizabeth.
Eh. This is Queenstown.
Yes. 063.
Yes, 27 the 63
408.
Uh-huh. 4240.
Yes, vanotaura namukoma mo blessing Port Elizabeth.
Regaendo no zaka kwana ere number is this is 7 8 9 10. Andisho shonda andi chifunga watunda andi rakunya sozi nyora. Matwana taura namkomani.
Namkoma mo blessing.
Mo blessing. That is Port Elizabeth.
Yes.
Ah, you are to not enda zvikuru. Yeah, taura in chief.
Tanga tisa kuti vemu East London andi ne dzimwe number 40.
Ndipei
kune vanenge vari East London satodon
Zero eight one three six three three six three eight three nine six. Tichitarisa tsaona iyo kubatai kwa yaita tichiona ma efforts yese amuri kuita kuunganidza mari nekutsvaga namba dzekuti vanoda kubatsira vanga vachipinda vachibatsira zvii zvaita kuti munyanyo svika ipapa Chief Dombo nokuti vamwe vanogona kungoti namwe mumwe airambirwi sadza.
Ya tida kutarisa sedambudziko iri dambudziko rinosvika usina kugadzirira. Idambudziko ringagona kuitika seni nhasi ndiri mugari muQueenstown. Zvinhu zvinogona kungoitikawo usina kana tarisiro. Saka matarisiro edu atinozviita idambudziko rakawira nyika yedu yeZimbabwe. Kune hama dzedu neshamwari dzedu vakanga vasina tarisiro yekuti dambudziko rinovatsvikira. Saka zvakangovasvikirawo panguva yavasina gadziriro. Saka takada kutarisa kuti munhu akatorerwa mhuka zvingava kana tingati zvipfuwo handiti.
Halo. Yes, taura henyu.
Right, ndanga ndichiti ukada kutarisa kuti munhu anenge akatorerwa zvipfuyo, vakatorerwa mbatya, vakatorerwa musha, saka panguva inonge anenge asina kana pekutangira. Saka kuburikidzawo nechechi yedu iri kumwe kuQueenstown zvimwe zvatikaona kuti takadaiwo kuti tikwanise, because kune mumwe anenge ane mbatya pamwe yaasakwana kana yaasisadi hati kuti akwanise kuisvisa kuZimbabwe haakwanisi. Saka takatsvaga kuti kana pane vane zvavanazvo zvaanoda kuti tikwanise kuti tizviendese kumusha, then tinongounganidza tosisa pamwe chete nemota iripo zvotakurwa. Kunyange chii kana ndiro kana chii chaunongori nacho tichizauda kubatsira. So maonero atakazviita.
Ya, tinotenda Chief Dombo, ramba henyu muri parunhare. Tingotora mumwe muteereri tizodzoka kwamuri. Christi nemwe muteereri.
Yebo chonga, leo mlaleli siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mkoma chonga ngokungena ehlelweni namhlanje.
Ye, ngoChris Gande lo sekhuluma. Igama ngubani ba?
Okay. Igama nguTalent Kanye ngisekhwekhwe.
Talent Kanye.
Yeah.
Okay. Ungasiphathisa kuhlela.
Ngikhuluma ngaloko okonakeleyo lapha elizweni lethu naseZimbabwe la. Into engiyithandileyo yikuthi sibe sibambene abantu beZimbabwe. masehlelwe yingozi.
Mm.
So bengicela ukuthi izinto lezi ziphathwe kahle ngoba kuwezwe ngonke umuntu efaka omunye ngamunye okuncane. Kungangeni laba balolunya olokuthi bona bafuna basuthe ezindlini zabo. Siphathi kuphathise kubona labo kulungisiswe i-committee ezabona ukuthi imali le izanikezwa kungakhangelwa mbala, kungakhangelwa ibandla olisekelayo, kungakhangelwa ukuthola omunye ngamunye athole okulingeneyo.
Hayi, kuyezwakala, hayi. Ngamazwi ayakhayo la, siyabonga kakhulu. Kodwa wena uphathisile yini?
Yeah, asibambile sithole thole lapho kuzimpahla nyana saphathisa nje ebandleni lapho singena khona.
Ah, okay, okay. Hayi, kuyezwakala kuhle kakhulu. Ah, so kusuke khona ngapho eKhwekhwe.
Yeah, ngibona ngani kwenzakala ilizwe lonke ukuthi ngibona ngani wonke umuntu ufakile isandla. Yeah.
Ah, okay. Hayi, kuyezwakala. Sibongile kakhulu mnumzane.
Nami ngiyabonga kakhulu ngithi baduduze ubona labo abalahlekelwe.
Yeah, hayi, kuyezwakala. Sibongile.
Umbongile lami.
Jonga, the caller, the talent is saying that he hopes there's a committee that will be formed to overlook all the donations so that, you know, nothing haywire happens, you know.
That's what I wanted to ask Chief Dombo. Chief Dombo, mchiri paru nare? Oh, Chief Dombo, nare ya wea dona. Danshi daku wafunza kuti, nukuti wa jinji, varum diaspora, wanda uzauti. Rubatsiro rwao rushafambiswa sei zvimwe chetewo nevari kumusha vanoda assurance kuti rubatsiro runofambiswa sei tambonzwa gurukota rezve vashandi amai sekesainzenza vachitauraiwo kuti vanenge vapa rubatsiro pamunosvitsa rubatsiro kumapoka ehurumende iwayo itai kuti mupiwe mareceipt takanzwawo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kuchimanimani vachiti pachatorwa matano akaomarara kune vanenge vawanikwa vachiita zveuori nezviri kudonatwa izvi kana kuti rubatsiro ruri kupiwa uru. Saka tinotarisira kuti panenge paine kuteverwa chaiko kuona kuti rubatsiro rwaenda papi rwasvika here kwaruri kuenda. Iyewo munhu anenge achionekwa Chris achinzi azoshandisa zvisizvo kana kuba zvinhu zvakaita semadonations akatarisana netsaona yakadai anenge ari munhu akareruka kana tichitaura pachizezuru. Ngori wakareruka.
Sure. Yavengela nhliziyo sivile
muntu wako. Kwauyawo nyika dzakawanda dziri kubatsira. Taona Tanzania, tanzwa mutungamiri wenyika vachitaura kuti iri kutumirawo kana kuti yatotumira ndege izere nezvinhu zviri kubatsira. Kwoitawo Botswana takanzwa kuti yakabatsira, Namibia nenyika muSouth Africa nedzimwe nyika dzakatenderedza. SADC tanzwawo kuti ine zvayaita. Tanzwawo zvakare US Embassy muzindawo yeAmerica uri muZimbabwe vachitaurawo kuti vaisawo munguwani mari inoita $100,000 ichange ichizobatsira nezvinhu zvakasiyana siyana kubva kumvura pekugara nezvimwe zvakadaro vachiti vachange vachishandawo nemasangano anopa rubatsiro. Rubatsiro ruri kuuya kubva kune nzvimbo nevanhu kwakasiyana siyana. Ndo nguva yakakosha yekuti vanhu munochemana kana mumwe awirwa nedambudziko.
Limqotholelo Jonga. Incingo zethu zingani ziyahlupha lamhlanje. Besikhangelele ukuba sizabe siqoqisana labanye abasemazweni kudiaspora abayibo abaphathisa ngokuzama ukubuthelela imali yokuthi ihanjiswe ekhaya, kodwa hayi okathe simbone ngani silomlaleli Jonga.
Ndofunga tine muteerera handiti. Hello. Makadi.
Noti tinofara chose.
Ndiani vatiri kutaura navo?
Ndinonzi Gari Matonodze.
Vamatonodze, muri kufona muri kupi?
Pare zvino ndakashanya kunonzi kuNorthwest.
Northwest. Northwest iri kupi?
Rustenburg, South Africa.
South Africa.
Asi ndiri mugari weMbulawayo.
Okay, uyakuluma futi?
Ya, nyenza yonke into.
Pakanaka, tobva tangokubatai nendimi dzacho dzese.
No, it's okay.
Yes. Tipei zvamungataura baba.
Ndino zviri zvitatu zvandoda kunditaure. Chekutanga, ndoda bata maoko pane mhuri yeshe Zimbabwe panguva yakaoma tiri tichema newakashaitwa nehama dzavo nekuindisa nekuitemera vakakwara pamudzi watinaro yekutova naye nekukasika. Chechipiri ndinoda kutenda zvikuru mhomho yese Zimbabwe yakazara matima nenyika nekubatsira kwawaita nekubatsira kwavari kuita panguva inoi. Tichiimba zvakare kuti deno zvinhu zvese zviri kubatsirwa nazvei zvagona kusvika kwazviri kuenda nezvirango zvakanaka. Tichizoita futi dambudziko rekuti kwadiei kunzi kuchasvikira zvinhu kudee tagona kugadzira mamins ekuti zvinhu zvese zvaenda zvauya zvakanangana nevanhu zvisvike kuwaridzi wazvo zvisazotsaudzire zvipinda nemudzi vamwe vanhu
Saka nyaya hombe vamatonhodzi yamataura yekuti zvisazvipisira zvazodii zvadii, panotariswa sei apa kuti vanhu vaone kuti ichi chatorwa chaiswa apa? Nekuti taiona kana mune dzimwe makungano akaita semaindependence celebration kana ingava misangano yemapato ezvematongerwo enyika chaiyo, taizonzwa kunzi vamwe vazosungwa vanga vaviga kana ingava mombe yese yanga yaurayiwa ipapo, shuga chichi nezvimwe zvakadaro. Pangatariswa sei apa? Nekuti mapoka ari kutumira zvinhu awanda endi vari kutambira vanogona kunge vawandawo futi nevamwe vasiri vari kutambira vakanangana nekubatsira.
Chati inerombo rakanaka munyika muno mukati nemangos akawanda wanda angati agara achishanda ari mumamana ino tatagona kushanda through mangos iwo aripo anotaridza kuti ane accountability yakasimbarara ogashira zvinhu ozvipfuudzira nenzira kwayo kuwanhu. Tinozomboita matambudziko kuti zvinhu zvabva kwatiri wagaro mune muzimbabwe tichisvipa kune vamwe vedu vari panguva yakaoma zvozosvika zvaanezira rumwe munhu kuti inini ndazvodai ndozvimwe zvatinoda kuti kana tiri tisazoshandisa mangos togona kubatsira kana kuti tisazokanganisi tisazoabuse zvinhu izvozvo zvinenge zvawanikwa.
Munoziva kuti kune maNGO zvakare aitombopomerwawo nyaya dzekusabata zvakanaka mari nezvimwe zvakadaro. Saka mundiani angazotarisa mupurisa kuti chii chaitika manje?
Zvinenge zviri kure nakure pari pashoma shoma pane zvatinozombonzwa kuti mari yakati yakati yakanga iri pakati ifanoshanda zvakati yakazongotsakatikaise pakashaika kana uye asungwa. Asi zvekumaNGO tinemukana yekuti tiona vanhu vazhinji vanovazikana aine paaraudzira zvinhuzvikana kuti patsaucha chakaonda zvakadini patoha ekshon yakadini kuti munhu aite sei aunzwe kumutemo.
Tinotenda, rambai muripo timbozwa kuna mukoma Chris neisindebele.
Ye mnumzana, kunjani?
Hai, nyapira nkosi.
Ye ute ungapi kwamhlava?
Oh,
South Africa. Kodwa kobulawayo udabuka ngapi kwakhona?
Mina ngihlala edabuka kobulawayo, ngihlala kobulawayo ePhumula South.
ePhumula South, hayi kuhle. Ungasiphathisa ke kuhlelo osipha imbono yakho?
Right, imbono yami yokubila umthatho engukuphetheyo okokuqala, ngithanda ukududuza labo abathonele isobo nabangane kulesisehlakalisiwele ilizwe lethu. Njalo ngifisela labo abalimeleyo kule sehlakalo ukuze bafike basinyana. Okwesibili, ngithanda ukubonga uZulu umphakazi isizwe seZimbabwe ngokusukumela phezulu obabiza sabeni beletha usizo endaweni okulufuneka khona. Kungathi ukusukumela phezulu lokhu esikwenzileyo njengesizwe ngabe kuyaqhubeka kunjalo sihamba simoya munye sisincedisane nxa sithe sathola okukhathaza njengalokho. Kukhanya njalo njengoba siyisizwe sibonaza sishike isikhathi sokubonaza kuthe sizintandane njengoba kungani iy'nkokheli zethu zingani aziqondakali zingani zithuthula umoya, yikho ke iy'ntandane zijayele ukuthi nxa kungaba nobunzima ziyabambana nje zigxotshe kanye siyala phezu yakhona.
Kodwa ubona njani ukubana nga inkokheli ithe ibona kusiba lo dubolu nje bahambisana bonabo abakhokheli baya khonale abafike khona okufika ingozi le? Ngoba sibona omunye uhambe ngomvulo, omunye ohamba lamhlanje.
Into eyayisayo, into eyayisayo ezwe zinkokheli esikhathini esiningi ingqozi isemzini wakho nxa kufika nonkofikazi kungafika abantu bemzini ngingathi uyazwana nakwenza ukuthi nginike impression ukuthi ngabantu abalobuntu phambi kwabantu. Kodwa ke nxa esinye isiphatha amandla siyasukuma siyakhuluma kubi ngezinye izipho ezinye inkokheli, hayi akutshengisi ukukhokhela ubuqotho. Njalo indlela abasukume ngayo kubathatha isikhathi eside kakhulu ukuze baqashe ukunakala ukuthi hayi asiye siza laphana. Kathesi nxa sikhangela ku-intanethi kudume i-formatina ihambisa osofa behlelwa ngumongameli. Ikati leyo i-formatina kuyukuthi iy'nkokheli zethu ziqotho ibizasebenza olunye usizo oluqhatheke kakhulu ngalo ukuthi isuke eHarare ithwele yake amasofa iyohambisa khona ukuze ukuthi ahlale iphinde yotalika kuyisuke eHarare. Akutshengisi yini ukuthi iy'nkokheli zethu ezikufunayo kahle kahle azikuqondisisi.
Hayi eyamasofa le asizo siyibambe kakhulu ngoba sike sezwa abanye besithi hayi engxenye umfanekiso lwana ayisiwo wekhaya ngoba kawukhanyi kahle ukuthi kungaphi.
Kodwa khona izini yokusukumela sengani umuntu othe nje into kwenza wasukumela iyadi yokufuze kubonakale ngokuphazima kweliso ukuthi nakusenzakala umonakalo omkhulu kangaka inkokheli isukume ibe sebantwini inike konke emelise ukuthi kunike ngaleso sikhathi ukwenza ukuthi kukhanye ukuthi ngempela kunkokheli lapho elizweni. Ngalo ngoba ngithe ngikhangelisisa kahle kahle esukuza kuqala ukuthi okuqalisa lokhu sibone imfanekiso yama-helicopter ama-private one kade idonethiwe ngezinye ihlanganiso ngezinye izizalwane zabele Zimbabwe ikanti thina sike butho esikhangela ukuthi lilezinye izinto zokusebenzisa ezinekwedlela lezi engama-individual ebefuthi ukuthi ngabe zingene ebantwini zasiza abantu masinyazana. Kodwa kukhanya but ukuthi kuthetha isikhathi eside kakhulu esingakabili ukuthi esiyenzayo.
Hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu mnumzana.
Hayi ibongile
lami. Okay, ube lo busuku obuhle.
Yebo.
Ithini mwemtereri Chris Barunare. Alo. 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 Ndofunga taita dambudziko renhare inofanira kunge yadona. Tinoda kutora mukana yekuzivisa vateereri vedu nevanotevera pamafacebook page yedu. Alo. Ndofunga nhare yacho iri kuita vari kutinzwira kure. Ndanichida kuzivisa vateereri Chris kuti pari zvino tiri kuita dambudziko nelive streaming pamafacebook page yedu yese ari matatu. We are having problems live streaming on our Facebook pages, but it's something that our technicians are working on. Totarisira kuti chirongwa chisachapera tinoita kukwanisa kuti mutibate pamafacebook page yedu ari matatu. Asi kune vari kukwanisa kutinzwa nepfenyuro paradio. Tibatei, tipei namba dzenyu tikufonerei, tikurukure. Nyaya tiri kutaura inyaya inosuwisa yekuti nyika yarasikirwa zvikuru. Officially tinonzwa kuti kune vanhu vanoita 98 vakashaya, asi zvinonzi uwandu hunogona kudarika nokuti kuchine humwe dzimwe nzvimbo nerumwe rufu zvisati zvarekodwa officially. Vamwe vari kutotaura kuti vakashayika mutsaona iyoyi vasati vazivikanwa kuti varipi vanodarika mazana mashanu kana kuti 500 vakafa, vachitarisirwa kuti vanogona kunge vachitosvika kana kuma120, asi official figure iri kuti 98 makumi mapfumbamwe nevasere. Tanzwawo kuti mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vaenda vekoko vakanobata maoko pamwe nekusangana nevakawirwa netsaona vakavimbisawo vagari kuti aiwa nyaya yekuti chikafu hachiko inyaya yekuti zvinhu zvokuti hazvisati zvatakurwa chete, asi hakuna anofane nzara nekuti chikafu chiripo chiri kuwaniswa kubva kuhurumende nevanobatsira. Imwe nyaya yataurwa naPresident Chris inyaya yekuti hurumende anzi yakuzoita matanho akaomarara nenyaya yekuti vanhu vaonekwa kunzi vavaka munzvimbo dzakakodzera, nokuti nzvimbo dzimwe dzadzichivakwa idzi vamwe vangu vachivaka mujinga megomo. Saka pakanaya apa makomo aya haasi makomo ekuti idombo, amavhu akawondomoka akazofushira vanhu vakawanda nedzimba, ndo zvakauraya vanhu vakawanda yatingati mudslide. Saka president vati pachatorwa matanho ekuona kuti vanhu vavakira munzvimbo dzinenge dzichitarisikwa kana kuti dzichikomekedzwa kwete kungoti sabuka anoti iwe wakira apa iwe wozotaiwa ndoda yangu mujinga megomo vamwe vanoti hanzi mugomo ndoma tinonyatsoona zviri mhiri kana kuti vanhu vanobvangoona imba yangu kuti imba yemarata iri mugomo ndopaningi izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvirikuita kuti tinge tichipinda mutsaona kwetewo vamwe vanovakira mujinga menzizi chaimo mekuti rwizi rwakazarisa rwakangofashukira zvinonyanyoitika usiku zvinhu izvi makarara makutongopindurwa nemvura mudzimba the next thing vanhu vatoshaya saka vatsinhira nyaya ndaanichigarawo ndichifungawa ini kuti dzimwe nguva matinovakira nepatinochiva kutivakire zvinotiisa panjodzi nekuti nzvimbo dzakawanda dzinoita zvakaita semamad slide tinenge tavakira mujinga memakomo kana kuvakira pamusoro pegomo asi riri gomo risina ivhu rakasimba rekuti kwakanaya mvura yakanyanyowanda ivhu raakutoondomoka paakuita tsaona dai kuri kuti vakavakira mujinga megomo kune mamwe makomo seari kumusha kwangu Murehwa uku rekuti rinenge ringori zidombo rakaita kuendana kuenda hairo hariondomoke kana zvodii unogonako kuvakirapo asi unochenjerawo kuti mamwe matombo anenge ari pamusoro pegomo iroro kwakaitikawo rimwe disaster kana imwe zvine zvangoitika anogona kungokunguruka achiuya achipunza futi misha Chris
lemuzwa lapo uJongo uyachasisa ukubana umongameli ukhuthaze uZulu ukubana nxa lisakha izindlu emakhaya lapha libona ukuthi aliyakhi phansi kwentaba liyakha liyakha endaweni eyokuthi nxa kungaba lodubo olufana lalolu alisoze libe lisengozini. Ye siyabona ukubana zikhona indawo ezifana lasematopo ematojeni laphana hayi ngale kungane intaba zakhona azifani nalezi esikhuluma ngazo kodwa zikhona kwezinye indawo ukubana ungakha izulu lingabuya elifana lalona lelo izulu lesiphepho lingakuwonela kakhulu likudilizele indlu yakho ngokunye okumele abantu bakucabange nxa besakha Jonga.
Regai tuone kuti tingakwanisa here kuti tibate mukoma Freeman Chari ndemumwe wevanhu vari kutungamira mukuunganidzwa kwemari muno muAmerica. Saka toda kuti uone kuti ngavabata here nokuti vamwe vatatichedza kubata kuSouth Africa namba dziri kunetsa nofunga nhare dzedu dzine dambudziko tatichedza kubata vakasiyana siyana vemasangano akasiyana siyana kusanganisira vemuno muAmerica vatiri kunzwa kuti vari kuita mabiko nemusi wemugovera yekuunganidza mari tiri kuedza kuvabata asi nhare dzinenge dziri kuti itei dambudziko kuUnited Kingdom tatine vanhu vaviri vatatu vatatambovimbisana navo asi vamwe vacho vanenge vazoti no ndofunga tazobatikana chiregai tione kuti ngaita sei vanhu vavazotipo taure navo nhamba dzai dziri kuti netsei saka tichiri mukati mwekuedza kuti tibate vatinotaura navo asi imi vana vezimbabwe vari kwese kwamuri rambai muchiita zvamuri kuita izvozvo kubatsira kutumira mari kutumira mbatya kutumira chii nechii chinonoshanda vakawanda tiri kunzwa vari kutumira chikafu Chris hanzi vari kutumira hupfu beans matemba zvizvi asi vamwe vari kukanganwa kuti vanhu ivava havana kana midziyo yekubikira yakatakurwa nemvura saka rimwe dambudziko iroro kuti mavapa hupfu nematemba asi havana poto yekubikira
lenkuni huni
hakuna zvakare saka kune dambudziko rakakura rekuti kutotanga kana tikachitarisa pedu kumusha hanzi unenge uchitotanga rowara usina chauyi nacho ukatotanga rowara dzimwe nguva unogona kuita raki rekuti kune kuine huni dzinenge dziripo dzokuti unogona kuzoshandisa regai tinzwe tine mumwe wevari kutungamira urongwa muno muWashington DC metropolitan area ruri kuunganidza mari muno muAmerica yekubatsira vakawirwa netsaona yecyclone idai tina muzvare Masi Guramatunhu makadii
makadii vakandemira
aiwa tiri wapenyu tinotenda zvikuru nekuwana nguva yekupinda pachirongwa chedu mungatiudzawo urongwa hwenyu hwekuunganidza mari tinonzwa kuti vana vemuno muAmerica zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muAmerica maunganidza mari inodarika 40,000 yatinonzwa kuti iri kubatwa homwe yacho namukoma Freeman Chari pamusoro pezvo imi vemuno mumetropolitan area hamuna kunetaiwa makutoita imwe rimwe basa rekuunganidza zvakare mari tanzwa kuti mune imwe fundraiser mukupera kwesvondo titsanangurirewo pamusoro peurongwa hwenyu
hongu muri correct zvikuru nekuti zviri kudiwa zvacho kumusha zvakati wandei saka Zimbabwe Diaspora Network North America kabatana nemamwe maorganization ari muno muDC anoitaiwo ana Forward in Faith, Tisu Business, NADIG, Zimbabwe Nurses Association, Wakwamba Opota, Love Sisters, Zim Fellowship, the African Apostolic Faith. Takataka taro tati sema Zimbabwe tungongana pamwechete se community. Tichieuka dambudziko rawana wamwedu kumusha. Neku tichirezo mari ichabatsirikana pane imwe yakanzwa karigara. Nekubatsirikana nekuti tiri kure zvikuru. Asi tiri kuno pane zvishomo izvozvo zvinokwanisa kuita kuti batsire vamwe.
Tichitarisa muzvare gramatuno vakawanda vanoti kuti ungopa mari usingaziva kuti ishanoshanda sei mberi. Zvinhu zvinovanetsa vakawanda. Tichitariso dzimwe nyaya dzecorruption kana huori dzadzichimboitika nenyaya dzekubatwa kwemari. Vamwe vachitotiza nemari yechema chaiyo parufu. Muri kukwanisa sei kuti vanhu muvape chivimbo? Tichiona kuti nguva diki diki vanhu vanga vatounganidza mari yakusvika kuma 40,000 kana kudarika.
Saka isu zvatiri kuita hatisi mari tiri kungokolega yedu kunoko, asi tiri kubva yatumirwa kumusha. Kune maorganization ari reputable ari kutoshanda basa iroro nechekare. Mukaona idzi muchitarisa mumapepa kana kungave papanana pasocial media, muri kuona pane maorganization aripo kudhara yakaita semachechi ananyaradzo ananiani. Ndo watida kuti tipe mari vanhu vagara vari kushanda vari on the ground. Mari hapana ichasara kuno, ende zvese marisiti nei zvese zvinenge zvatumidzirwa tinenge tichida kuti wazopewo watirakidzewo so that vanhu vaone kwakaenda mari dzavo.
Ndizvozvo. Christina muzvare Masigura Matunhu vanoshanda nesangano reZimbabwe Diaspora Network North America ZNA vatinonyanyoziva. Takanyanya kuzoteera mazita aya muzvare Gramatunhu, vamwe tiropeziva tarasika ZN ZD NNA
ZIDNA. Tinoiti ZIDNA.
Ndo rakareruka iroro. Yes, Chris.
Yes, welcome to the show.
Thank you.
Yes, as women, I know that, women, especially in Zimbabwe, face, peculiar problems because they are women. So are you thinking of that as you raise whatever relief you are sending back home?
Well, indeed, we hope that the money that we'll send will help women mostly because, you know, women are the caretakers, they are the nurturers. So, you know, by default, they take care of the whole family. So hopefully the money will be able to assist the families that are headed by women. And even then, in general, you find that a lot of families are now headed by women in Zimbabwe due to the various problems, you know, with the HIV and all that. So obviously we are concerned about the women. Because, you know, we were looking at some of the pictures and we saw that a lot of women were affected.
Totarisawo imwe nyaya muzvare Gramatunhu, inyaya yevana vasina vabereki. Munoziva misha yakawanda yanga ichitungamirwa nevana yatingati child headed families kuZimbabwe. Nderimwe dambudziko rekuti vana ivavo vanenge vasina vanokasika kuvabatsira kana kutarisa kuti varipo here nguva yetsaona inei. Mune mamwe masangano here amuri kushanda nawo wekuti munovati tinanganisirei kana kunanganai nemadzimai, nanganai nevana, nanganai nevakwegura?
Isu zvindambotaura zviya kuti isusu hatizi on the ground. So sekudaro hatidi kuti tiite dictate kune vanhu vari on the ground. Tiri kutarisira kuti vanhu vari on the ground they really know what the problems are. Ndosaka tiri kushanda nemachechi nekuti machechi ndiwo anoziva zviri macommunity zvakawanda nemadambudziko anofesa macommunities.
Thank you so much. Ramba yanyu muri parunare, timbotora muteereri. Hello.
Oh, hello.
Yes, makadi.
Awa, tinofara kana makadiwo.
Ndiani avo?
Zita ndito Fidelis Chimombe.
Mukoma Fidelis, muri kupi?
Ndogara muBoston.
Muno muAmerica.
Yeah.
Thank you so much for joining us.
Yeah, no problem. Yeah. Chekutanga, ndoda kubata maoko vana veZimbabwe vakarasikirwa kuchimanimani nedambudziko Rengo Dan. Asi dambudziko iri ratadza zvinhu zvakawanda. Tinoona kuti ratadza kuti isu sevanhu veZimbabwe tinokwanisa kubatana kuti tibatsirane. Zvinoreva kuti oso tinokwanisa kubatana futi kuti tivake nyika yedu. So tinoona kuti vanhu vakawanda vari kuunganidza mari. Kuna mukoma Freeman Chari vaOhio vari kuunganidza mari. Vamwe chechi veZimbabwe iri kukwanisa kuunganidza mari. Zvinhu zvakanaka zvaita kuti isu vanhu veZimbabwe tisiye zvepolitics, tisiye kuti MDC, tisiye kuti ZANU PF, tibatane kuti tibatsirane sevanhu veZimbabwe. Asi tinoona kuti panguva yakadai, panguva yekuti vamwe vari kutambura vamwe vanhu, ndopaunda kubatsira vamwe vanhu. Tinoona kuti dzimwe nguva ma NGO, mamwe magroups vanotanga kuda kuunganidza mari. Then mari yacho haisi mari yose inoenda kuvanhu vayaunganidziwa. Saka panguva ino ndangokurudzira kuti vanounganidza mari, kanati vanhu vanopa mari ngavabatane nevanhu vakavimbika. Tinoona kuti mukoma Financhari munhu akavimbika bozi vakambounganidza mari pakaitika nguva yekorera. Vakamuwanidza mari pakaitika vanhu vakapfurwa muna January. Saka kana vachinge vatumira mari kuZimbabwe vanotumira futi feedback kuvanhu vakapa mari kuti mari yenyu yamatumira yakashandiswa zvakare zvakare zvakati. Saka ndinokurudzira kuti mamwe maorganizations vari kuunganidza mari vadzoke kuvanhu vapa mari voti mari yenyu yashandiswa zvakati zvakati, kuti vanhu vave nechivimbo mune zvinhu izvi. Pane kuti vamwe vanhu vapa mari vozoonekwa vachibatirwa.
Ndizvozvo, maita basa zvikuru mukoma, maita kunge mune kamuti mukanwa, nokuti mukoma Freeman Chari vabva vangopindawo muchirongwa chedu izvozvi.
Yeah,
thank you so much, Chris. We want to welcome Mukoma Freeman Chari. But Mukoma Fidelis Chimombo is in Boston. He said this disaster has shown Zimbabweans one thing, that they can unite when there is a cause to fight. And he said the good thing is people put aside their political differences. And also he touched on the issue of transparency for those who are handling these donations. And he singled out Mukoma Freeman Chari as one of the honest people he knows who are working to collect these donations. And fortunately, Tana Mukoma Chari Parunari.
Yes, Mr. Chari, you can hear how people perceive you. Welcome to the show.
Thank you. Thank you. It's humbling, but thank you so much.
Yes, yes. So can you give us an update? How much have you raised so far?
Okay, so in terms of money, we have raised about $40,500, the United States dollars, that we have raised. And now we have been increasing our targets at $50,000, and I believe we will be able to reach that goal probably by midnight tonight American time. Then in terms of other efforts, because you have to realize that the efforts have been, you know, it's not just me who has been doing these efforts. Because we have been a team, there are other people who have been on the ground in Zimbabwe. We have been doing other kinds of, not just fundraising, but, you know, collecting a lot of things. So we have like people like Sean Mullins and Jackie who have been doing all the stuff at Highlands Presbyterian Church. Mm-hmm. And I can tell you that by today in the morning, we had sent 30 ton trucks to Jimani Mani. So we are talking about those huge trucks that have gone to Chimani Mani with food, food, clothing, blankets, you know, all these things that have been donated by people. Because people in Zimbabwe themselves have been so forthcoming with donations. It's just overwhelming. So those trucks are down in, you know, I think because of the roads are impassable, so they are down there close to Chimanimani, and there have been negotiations to get the food stuff now to the respective places. I know they have been helicopters. I know Mr. Masiwa from Econet I don't know if I should say donated, or he is, he's paying for a helicopter, some helicopter to do some of the deliveries. I know there are people who have also volunteered their helicopters to do some of these deliveries. But the Civil Protection Unit also, you know, it has to coordinate these things because, you know, there's danger involved. So they are, from my understanding, they are also coordinating these things. And I'm sure by now, the dropping of food and so forth, they've already, you know, started. Some people might not have gotten the food and so forth, but there is food that is on the way, and it should reach the people.
That sounds like very good. But, Mr. Chari, there has been some concern over the fact that the type of food that is being handed out, like beans and mealie-meal, for example, you know, people don't have firewood and so forth. What is your take on that?
Yeah, that's true. Again, these are issues of coordination, and I think everybody here would understand that, you know, this is something that happened. So my issues of coordination are also, you know, cropping up. But what I can say is, because so many people have donated so many things, I can tell you that we have, like, gas tanks that have been donated, I think maybe like 50 or 100. I don't know. There are lots of gas tanks that have been donated. Pots, we have mealie-meal, we have canned food stuff. So we are trying to get, you know, the food to the people, you know, and also get things like gas tanks to them. If there's food that they can eat and consume at that point, without so much cooking, it is obviously preferable to get it to them first. But there have been issues of coordination, and that's why even myself, I'm stressing the need for good coordination, even with the military, with the Civil Protection Unit, and with other organizations that have also been coming in, you know, because things have to be done.
Mm-hmm. Thank you so much, Mukoma Chariramba, henyu muri parunare. Ndombodzo kwakuna Muzvare Guramatunhu. Tinoona kuti mukupera kwesvondo mune mutambo wamuri kuita wekuunganidza mari. Mungatsanangurira vateereri kuti uri kufamba sei?
Mutambo wedu uri mukwe Saturday mugovera. Tichanga na 1 o'clock, and tinenge tiripo zuva rese. Vanhu vachiuya tine tashiya kudya pamwe chete, asi chechikuru ndechekuti vanhu vape mari iyo tichange tichizotumira obviously kunana mukoma Freeman nemamutaura nawa kuti vaendese kumaorganization ari kumusha. And kunenge kuinewo fellowship nekunamata, nekuti tiri kuziva kuti pane varasikirwa nehama neshamwari. Saka tichange tichinamatawo nekungoita comfort each other, nekuti tese tiri kunongouya all affected nezvatiri kungoona nekunzwa. And pachange painewo maZimbabwenzi ari kunoku anoitawo zvemhanzi, izvi vachange vachitipakurirawo zvavanoita zvemhanzi. Kune magames nemaraffles, saka there's a lot, and just fellowshipping iri pamwe chete, kungowana kungoyanana tiri pamwe chete.
Thank you so much again. Just do the same in English and it's in the belly.
I don't know what in the belly, but I can say it in English that we hope that Zimbabweans will come out in their numbers just to come and fellowship together and remember the Zimbabweans in the Washington, D.C. area. But, you know, if you are around the surrounding D.C. area, you are welcome to come and join us. Even the gentlemen that call from Boston, they can drive. They are more than welcome to come and join us. You know, we are asking Zimbabweans to bring a dish and share in fellowship with others. And we are going to have a prayer just to remember the deceased and those that are mourning at home. And also there will be music and entertainment, fun and games, and there are lots of raffles.
We have somebody, Tisu is an organization that sells Zimbabwean products. So, and then she's going to be sponsoring a raffle. So you might win some Mazoe, you might win Maputi. So do come along.
Thank you so much.
You know, meet new friends.
Thank you so much. Ramba, you muri parunare tine muteereri aripo. Hello.
Hello, Makali.
Aiwa takasimba ndiani avo?
Muri kutaura na Tarisa ikapfunde.
Tarisa ikapfunde mutare.
Tinobva kwamurehwa.
Ehe, titaurirei kuti zvakamira sei kwamutare?
Hatiri kuHarare, hatisi kwamutare.
Muri muHarare. No problem. Tipei zvamuri kuwanawo.
Yes, isusu tiri kunamata nekuchema pamusoro pehama dzedu dzakaparadzwa nemvura. Saka tiri kudya pana mai vataura vari kwamutare. Vari kuti kune nzvimbo iriko isasiyasikwa kune vakadzi vamvura kune mhuri dzisati dzaona rubatsiro. Kanga tichichemawo kugavhumendi ndekune mahelicopters ndekunga kukonsekanda veairfort vanga kwanise kuenda ikoko kana zvichibvira vakadzi ivavo vakasakura vachibvisa vachiisa kunzvimbo dzekuti vanokwanisa kubatsirwawo intime.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Ndofunga muri kutaura mashoko ataurwa namai Linet Karenyi vanove nhengo yeparamende inomirira Manicaland pasi peurongwa hweproportional representation. Ndo vatambotaura navo panhau vachitipa update, vachitaura kuti kune madzimai akazvitakura vamwe vatarisana nekupona. Asi dambudziko nderekuti pachipatara ipapo kana pakliniki pavari hapana mishonga. Ndofungawo navana mukoti navana chiremba vanotarisirwa kuti vange vachivabatsira. Tinoimba kuti zvatambonzwa mutungamiri wenyika vachitaura kuti kune vana chiremba nevakoti vatumirwa munzvimbo idzodzo. Dzimwe nguva kune kwakukwanisa kusvikika nokuti dambudziko hombe ranga richinzi migwagwa haisi kufambika. Thank you so
much. Nehama nevana ngavasise rubatsiro kuvaridzi varwo nekuti muzimabwe mune vanhu vane dambudziko rekuti umwe achichema umwe anenge aisopinda aisa mari.
Thank you so much.
Orit maitabasa misipandemeni.
Tinotenda morara zvakanaka.
Orit
Christopher, Ms. Tarisa ikapfunde, she's calling from Rewa. I'm from Harare, but she's from Rewa. And she's talking about those pregnant women who are expecting in Manicaland, in Chimanimani, at one of the clinics where Member of Parliament for Manicaland, Ms. Linet Karenyi, mentioned in our main show that they need the help, those women. So she's saying the government should try to either airlift those women or send assistance as soon as possible. And then she also talked about transparency on the issue of these donations.
I see.
Yes.
Chonga, we are fast coming to the end of the show. So, Mr. Chari, can you give details to those who would like to contribute to this very important fund?
Yeah, thank you. So if you are outside, because I'm driving right now, so if you are outside of Zimbabwe, or if you have a Visa or MasterCard, you can donate to the GoFundMe. If you just go, you can just look for me on Facebook or on Twitter at Freeman Chari. The links are there, so you can donate there. If you are in the country, if you are in Zimbabwe, there are EcoCash billing, I don't know what they are called, billing numbers that are there that you can use to donate within Zimbabwe. You know, there are a number of citizen airports that are in Zimbabwe. And I think most of the people who have been raising money, especially in Zimbabwe, I think most of them are doing it, you know, with the... with a genuine heart. Of course, we can't discard that there are people who can steal.
No. Thank you so much, Mr. Chari. There you have it, Mr. Freeman Chari. You can assist Zimbabweans through him. That was the end of the show. Thanks for joining us. My name is Chris Gandhi.
Tichitendawo muzvare Messi Gramatu nevezidna varimuno muDC anokuonekai ndinwenyu Jonga Kandemiri.